Munyori Judicial Services Commission, Vawota Chikwana, vati vaive mutevedzeri wavamalava, amai Elizabeth Kwaunza, ndivo vakafanira kubata chigaro chemutongi mukuru wematare edzimhosva, zvisinei nekupikiswa kuri kuitwa nehurumende kwemutongo wakapiwa nedare repamusoro.
Mai Kwaunza ndiye deputy chief justice pariko vari kuhekita yedzi chief justice.
Vachikwana vati nekuda kwepfungwa dzakasiyana siyana dziri kupiwa nenyanzvi mune zvemutemo kuti kukwidzwa kwenyaya yekumatare pamusoro kunorevei, vachakamirira kuti matare ape mutongo unotsanangura zvinofanirwa kuitwa.
Ndoda magwita vari kuita nyaya idzodzo nemakore ndo vanokwanisa kutaura nezvazvo, sezvo muchinzwa kuti pane kukakatana pakati pemagweta vamwe vachiti zvinosatenda oda vamaita muzvii. Saka zvoda kusiyirwa kumatare edzimhosva anenge atonga nyaya idzodzo nekumagweta anenge achitaura nenyaya idzo.
Nyanzvi mune zvemutemo vaCraig Lillington vaudza Studio 7 kuti zvisinei nenyaya dziri kumatare, bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti vamalava vakasvika nguva yekuenda kumudya ndigere. VaLillington vati maonero avo ndeyekuti vamalava vanoramba vari pamudya ndigere.
Cannot apply to the incumbent, the person holding that, so it cannot apply to the Chief Justice. Now, you asked whether the effect of noting the appeal is to suspend the original court order. I'm sure it shouldn't do that, because whether there was a court order or not in the High Court, it's objective fact that the Chief Justice ceases to hold office when he reaches the age of 70, whether or not there was a High Court order. So the fact of the Chief Justice leaving office is not dependent on a High Court order. It happened automatically when he reached the age of 70. That is my reading of the Constitution.
Mutongi mukuru pakangosvitsa makore makumi manomwe akabva atoenda pamudzika ndigere, nekuti kuwedzerwa kwemakore hakusi kwevagara vari pazvigaro. Nekuti nyaya yakwidzwa kumatare pamusoro hazvigoni kudzosa vaive mutongi mukuru pabasa, nekuti bumbiro remitemo yenyika rinoti vakapedza basa pavakasvitsa makore makumi manomwe.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwenyaya yekudare repamusoro kunomisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court.
Mutemo wedu unoti pakangoitwa apiro pajudgment yaitika, judgment iyoyo kana kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi kusvika apiro iyo yanzwika.
Asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum vaUbert Mandinde vati kukwidzwa kwenyaya yekumatare ekumusoro hakuchinji mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemusi wemugovera wapfuura wekuti vamalava vaende kumudya ndigere.
Isu tiri kuramba takamira neratakataura musi wemuvhuro kuti yedu ideclaratory order. Zvairi declaratory order yatakawana zvinongoreva izvo kuti uyu ndiwo mutemo mumiriro wawakaita pari zvino. Nyangwe zvavo vakapila, tiri kumira nerekuti hazvisaspende decision yakaitwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinotiwo nyaya iyi ishanesa kutonga, sezvo vatongi vese vekumatare pamusoro yeSupreme Court neConstitutional Court vakadomwa mumapepa akaendeswa kudare repamusoro nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe neYoung Lawyers Association of Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.